Mapurisa ekunyanga anonzi ati vamonzora vafanire kuenderera mberi nemusangano uyu mangwana achinzi ati izvi zvingangovhiringidza urongwa hwekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission hwekuti veruzhinji vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. Urongwa uhu hwakatarisirwa kutanga mangwana chivabvu 27 huchizopera musi wechitatu chivabvu 31. Mutauriri wavamonzora Valoid Damba vati vamboedza kuti vabvumidzwe kuita musangano uyu pane imwe nzvimbo isiriyo yavanga vachida kuitira musangano uyu, asi vati izvi zvarambwa nemapurisa pamwe chete nezanu PF.
Mangwana tenge tichifanira kuti tine miting yedu kunyanga, asi tabva tarambidzwa nemapurisa nevanhu vezanu PF vati izvoyo vezeki vane awareness program yavari kuita, but awareness program yacho havasi kuitira pavenyu yatachida kuti tiitire kana kuti munharaunda yatachida kuti tiitire, vatori rimwe side renyanga. Asi vanhu vezanu PF nemapurisa vabva vatirambidza kuti hazviti kuti imimi nge muchiita musangano wenyu munyanga kana nepapi zvapo hapasitombobvumidzwa. Tabva tanzi ino go area.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo haripindire mumashandiro emapurisa.
Hatidi vanhu vanotsvaka uta nemugate. Vamonzora vane vatsigiri vanowanikwa kuinyanga vane mutupo wokutani. Kana munhu asina rutsigiro haisi mhosva yemusangano wezanu PF, imhosva yake. Kana munhu akadana musangano wake vanhu vakasauya, kwaanogoti zanu PF yamutadzisa sei? Handiti ndiye anenge adana musangano wake here?
Mapurisa ekunyanga ati titaure nemutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati avo vatakundikana kubata panhare mbozha yavo. Vadamba vaenderera mberi vachiti kurambidzwa kwavaitwa kuita musangano wavo kunoratidza kuti munyika musati mave neutongi hwejekerere.
Saka isi tiri kuti nyika ino yaisati yasununguka kana MDC ichirambidzwa kuita musangano zviri mumbiro remutemo wenyika kuti tinobvumidzwa kuita musangano, nekuti hasida kuita mhirizhonga, hapana zvatoda kuti tiite. Tenge tichida kuti tisangane nevatsigiri vedu munyanga. Saka tichida kuti tirambe takataurira vagari vedu vekunyanga vengu vakatimirira kuti aye vachiregai kuora mwoyo. Ticharamba tichiapply kumapurisa, ticharamba tichirwisa kuti tinge tichisangana nemi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kurambidzwa rambidzwa kuri kuitwa misangano yemapato anopikisa kunoratidza kuti mapurisa ane rimwe chete nebato rezanu PF. Vamukundu vati zviri kuitika izvi zvinosvibisa sarudzo dziri kuuya.
Kuita kwakaipa kucharamba uchienderera mberi kusvika tasvika musarudzo ndo zvimwe zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo zviri pachena kana kuti zvejekerere. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge aine rimwe nezanu PF mukudzvanyirira mapato anopikisa. Zvinonyanyorwadza kuti vamonzora pesapo vaita semunhu ane rimwe chete navamunangagwa, asi vakuono kuipa kuita mapurisa kana vachinge vashandiswa vapedza kushandiswa. Mapurisa akuvarambidza kuita basa ravo rekuti vange vachitsvaga rutsigiro.
Bato reCitizens Coalition for Change rinogara rakarambidzwawo nemapurisa kuita misangano yaro mumatunhu akawanda uye kuvhiringidzirwa misangano kana kuroverwa nhengo dzaro nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. Vamwe vanonzi vatsigiri vezanu PF vakabudawo pavhidhiyo yakatenderera pamadande mutande akawanda nguva shoma yadarika vachikurudzira kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaurayiwe, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana ati asungwa nenyaya iyi. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rino idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu muzuva risati ratarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kana vaMnangagwa vatara zuva iri, veruzhinji vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva iri kuti vanyorese sevavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.